Vachitaura pamusangano wakarongwa nebazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe nezuro, nyanzvi mururimi rweShona uye vari mukuru wepepanhau repaindaneti rechishona rechiringiro Dr. Charlton Tsodzo, vakati mitauro yechivanhu inogona kuparara kana ikasasimudzirwa nenzira yakakwana. VaTsodzo, avo vanova hama yemunyori ane mukurumbira munyika vaThompson Tsodzo, vakati zviri kuitika pasi rose zvinoratidza kuti mimwe mitauro inogona kuparara ikasachengetedzwa zvine udzamu.
You find that international companies such as Microsoft have discovered that investing in African languages is beneficial because they want to tap into the estimated 100 million Kiswahili speakers residing in about 6 African countries.
VaTsodzo vakati chinosuwisa ndechekuti vanhu vakawanda vave kutarisira pasi mitauro yavo, sezvo zvese zvavanoita vave kuzviita nenzira iri nyore nemutauro wechirungu. Vakati izvi zvinoita kuti mutauro uparare, zvichibva zvakonzerawo kuparara kwetsika nemagariro echivanhu. Vakati kuti izvi zvisaitike, panodiwa matanho okukurudzira mitauro pachitevedzerwa nzira yakaita sokuita mabhizimusi nemitauro iyoyi. Vakatiwo mabasa akaita seiwawa ave kutoitwa nemakambani anosanganisira Microsoft yave kugadzira masoftware ayo eWindows neVista nemitauro yakaita seSwahili, Aramaic, Hausa, Yoruba, Zulu, Wolof nemimwe. Vachiti izvi zvinoratidza kuti mikana iripo yakawanda.
There's actually an opportunity of utilization of local languages as languages of serious business. We need to be able to incentivize this. We need to be able to discuss or debate issues of business or economic importance using our own local languages.
Mumwe wevakapinda musangano uyu Rudombo Tenga, anove wechidiki anokurudzira kushandiswa kwemitauro yechivanhu, akakurudzira vechidiki kuti vasaratisike gwara nenyaya yekutevedzera chirungu uye vasanyare kutaura nemitauro yavo.
I think you should really let yourself out because that's who you are, who you're born to be, and that is your heritage. You cannot go out there not knowing who you are, and that way you cannot define yourself.
Sangano ravatsodzo remaendeleo rinoshanda nemapazi ehurumende mukunyora magwaro ehurumende kubva muchirungu vachiisa muchishona. Zimbabwe iri mukati mekugadzira bumbiro idzva remutemo wenyika, asi kusawirirana kubva kumapato ezvematongerwo enyika pakuti mitauro yechivanhu yemarudzi madiki inge ichishandiswawo semitauro zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Mark Peter Ntambe.